Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 12/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro yaro remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro wevaimbove varwiri verisununguko vaChris Muchangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU PF musarudzo ichaitwa muNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro rayo remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemanifesto yebato ravo muBulawayo nhasi, muzvare Kupe vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro chete bato rinokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Muzvare Kupe vati kunyange hazvo bato reMDC rakaita zvakawanda kuti munyika muve neshanduko, kusanganisira kuita kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika. Vati veruzhinji vachiri kutambura nekuti hurumende yeZANU-PF haizi kukwanisa kuunza shanduko yechokwadi. Mtezeri wamzvare Kupe vaObed Gutu vati vari kufara zvikuru nekuparurwa kwegwaro rinozivikanwa richinzi Building an Economy to Support Transformation kana kuti BEST, vachiti gwaro iri rinokoshesa kumutsurudza upfumi hwenyika uye kusimudzira veruzhinji vanotambura.
Taakuda kukwenenzvera kugadzirisa upfumi hwenyika kuti vana veZimbabwe vanga vayaura tiri kutambura. Vana vedu vari kundana naSouth Africa, kuna naNamibia, kuna naBotswana, Mozambique vachitsvaga mabasa, nokuti munomo hamusina mabasa. Maindastri akavharwa, maindastri mashoma ari kushanda at a very very low capacity. Saka tinoda kuti isusu sehurumende yeMDCT inenge ichitungamirirwa naDr Tokozani Kupe tigadzirise upfumi hwenyika kuti nyika idzokere kwayaimbova.
Zvimwe zvezviri mugwaro iri kukoshesa kuendeswa kwemasimba kumatunhu, uyewo kuti mumatunhu akasiyana-siyana munyika muve nezvipatara, makiriniki pamwe nezvikoro zvakakwana. Gwaro iri rinokoshesawo kuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika uye kuvandudzwa kwezveupfumi pamwe nekurwisa uori. Munyori mukuru weboka revechidiki webato iri, muzvare Isabel Monzora, vati vanofarira zviri mugwaro rebato ravo, kunyanya nyaya yekukoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri.
Zimbabwe Youth Policy izvezvi inoti iyo mayouth anofanha kunge achiwanikwa munzvimbo dzese dzekutonga nezvigaro zvese vari pa 25%, kureva kuti vane 25% youth quota. Asi isu seMDCT takaona zvakakodzera kuti tiwedzere youth quota iyi tiise pa 35%, nekuti mayouth ndiwo akawanda munyika. Iko zvinezvi mayouth anosvika iwo pa 63% panyaya yeuwandu hwevanhu vari muZimbabwe. So zvine musoro kuti vawedzerwewo pavanofanha kubatawo semayouth.
Imwe zvenhengo yeboka revechidiki vaAlfred Dzirutwe varumbidzawo gwaro iri vachiti rinokoshesa kusimudzirwa kwevechidiki pamwe nekubatsira vanhu vanoshaya, kusanganisira vakwegura nevanotambura.
Ndafarira nyaya yekuti pati yangu yapromisa kuti ichapa mayouth education grants kuti vaenderere mberi nechikoro. And futi zvechipiri zvavataura ndezvekuti vachapa mayouth mari yekuti vazvitangira mabhizimusi kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana muZimbabwe. I think chinhu chikuru ndozviri kushayikwa pasi apa semayouth.
Pamusangano uyu, sachigaro webato iri vaAbednego Bebe vatorawo mukana wekuzivisa vatsigiri webato iri kuti bato ravo richange richizoshandisa mufananidzo wechanza chine chiso chemwana pakati semufananidzo webato iri musarudzo. Mufananidzo uyu ndiwo mufananidzo wakashandiswa nebato reMDC parakapinda musarudzo kekutanga mugore ra2000. Pari zvino pane makakatano ari mumatare pakati peMDCT yamzvare kupe neinotungamirwa naNelson Chamisa pamusoro pezita nemufananidzo webato iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Direct from Washington, the voice of America.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vaChamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvinozi zvati patakuenda kusarudzo, patinongopedza kuvhota asarudzwa ndiye anosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja, chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri, chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya inini ndiri kuuya kuzorera vanhu vese, chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta.
VaChamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain, vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vaChamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokuzoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu, ndikati muZimba wapenga vakomana, wotungamirira UK. Pane madhokuta, manesi, maticha vese, nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha. Tivake nyika yani, ndikati mirai musadzoka mudura musati mabviswa zvipfukuto. Munorimira pasina, regai nditange ndadira mushonga muzvipfukuto. Movo uya ndamisa mushonga uya ndakunomisa. Takataura tikati number one, uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dzite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinoda kuitwa neEU nesada kusanganisira neEU nana Britain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomanai vabiti varitaura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hatisi kuzoenda kusarudzo. Tisatagadzirisa nyaya yekuti anoprinda baloti ndiani.
Misangano yanhasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain, uko vaChamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Sachigaro veZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo ichaitwa muNorton. Izvi zvaburitswa nhasi mushure memusangano weProvincial Coordinating Committee. Vachitaura mushure mokudomwa, vaMutsvangwa vati havana kumanikidza kuti vaLangton Mutendereki avo vakanga vakunda vaMutsvangwa musarudzo yekutanga vasapinde musarudzo yanga ichifanirwa kudzokororwa. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vaMutendereki vakahwanda pari zvino sezvo vari kutyira upenyu hwavo, zvichitevera kuchitsidzirwa kwavanonzi vakaitwa mushure mokukunda vaMutsvangwa. Studio 7 yaiza kufonera vamutendereki kuti tinzwe divi ravo asi nare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Mumiriri we Harare West mparamende Muzvare Jesse Majome vanoti havasi kupinda musarudzo yokutsvaga chamirira MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu ravo kana kuti primary election ichaitwa nesvondo rinouya. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Muzvare Majome vakasiya vanhu vakawanda vakashama miromo yavo mushure mekuzivisa veruzhinji kuti havasi kupinda musarudzo ichaitwa mubato ravo sezvo mitemo yesarudzo isiri kutevedzerwa. Muzvare Majome vakati bato ravo rakawirirana nzira dzichashandiswa mukuita sarudzo idzi, asi zviri kuitika mudunhu ravo hazvienderani nezvinodiwa nemitemo yebato.
Marongerwe mandaonoti marongerwe ari kuitwa primary election pane zvinhu zvakati wandei zvabuda nezviri kuitika mukurongwa kwayo zvisina kutsarukana zvandazivisa musangano wangu. Zvandinoona kuti zvinhu izvi maitirwa zviri kuita zvinoratidza kumonyorodza monyorodza urongwa huripo hwatakabvumirana musangano wekuti vanhu vanomirira musangano vanosarudzwa sei.
Muzvare Majome vakatiwo vagari chaivo vemuHarare West havasi kuwaniswa mukana wekuvhota sezvo paine chikiribidi chiri kuitwa chekuunza vanhu vasingakodzeri kuvhota. Vakati semunhu anoremekedza zvido zvevanhu pamwe nemitemo yebato vaona zvakakodzera kuti vasave nechekuita nesarudzo isingaremekedze zvido zvevanhu.
Maitikira zviri kuita izvi ndeyekutoti pekupedzisira kwacho maonero angu vagari vemuHarare West vacho pache zvavo vechokwadi vemene havazombowani mukana wekuzvisarudzira ivo pache zvavo muchokwadi wavari kuda ivo kuti avamiririre musarudzo dzemusangano wangu weMovement for Democratic Change. Saka zvakadaro ndaona zvakakodzera kuti ndisuduruke ndingati makwikwi nekuti hasitombori makwikwi nekuti marongerwa aakaita semaonero angu ari ku toratidza kuti akufanira kuenda neimwe nzira.
Muzvare Majome vakati vanga vaine chido chokukwikwidza asi nemamiriro akaita zvinhu kubudikidza nezviri kuitwa nevamwe vavo vari kuita zvisingatenderwi havakwanisi kupinda musarudzo iyi sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo mubato ravo.
Ini ndachida kukwikwidza asi handisi kuwana mukana wekukwikwidza nemamiriro azvakaita ndichitsvaga tiketi reMDC Alliance kuHarare West. Ndiri kupedzisira ndichiti kune vagari vemuHarare West vaakuzikanwa vachinzi maHarare Westerners ndinovatenda chaizvo uyezve ndivasimbaradze kuti ndicharamba mumwoyo wangu ndichivavarirawo zvavanovavarirawo nekuti inini ndiri mumwe wavo. Sezvandanga ndichivaitira muparamendi handichiri kuita pari zvinhu zvinhu chirimo sezvatanga tichingoita kuti tikaramba tichingoshanda pamwe chete tinoramba tichitarisira zvinhu kanakisisa kunharaunda yedu kuti zvinge zvichibudawo munyika yedu tichazenge ndichizoo chizovasivisa kana pane zvimwe zvinenge zvazoitika asi pari zvino ndizvozvo.
Muzvare Majome vakatozivisa kare danho ravo rekusapinda muprimary election yemuHarare West kumunyori mukuru webato ravo sezvinodiwa nemutemo yebato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monjora sezvo foni yavo yanga isiri kubatika. Muzvare Majome vanga vachifanirwa kukwikwidzana namuzvare Johana Mamombe avo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vakuru vari muNational Standing Committee yebato. Kune mashoko ari kufamba ekuti MDCT iri kupa makadhi kuvanhu vasiri nhengo dzebato vari kushandiswa nebato iri kuitira kuti vabvise vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira muzvare Tokozani Kupe munguva yavainetsara navachamisa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kune matunhu akaku kumbira kuti apiwe makadhi muna 2014 ekutengesera nhengo dzavo asi matunhu aya haasati apiwa makadhi kunyange hazvo kuine makadhi ari kutengeswa muchivani. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDCT yavachamisa munongedzo wekuti haikwanisi kuita sarudzo dzakachena sezvo iri kuita zvainogara ichipomera ZANU-PF zvekubira sarudzo. Vamwewo vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana nekwavanoti kushandiswa kwevanhukadzi musarudzo kuitira kuti vabvise vamwe vavo pazvigaro pachinzvimbo chekuti vakwikwidze zvigaro zvine varume kuitira kuti vanhukadzi vawandewo muparamendi. Ndaka mirira studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wehurumende yeMalaysia, vaMahathir Mohamad, vati ndivo varambidza vaimbove mutungamiri wehurumende vaNajib Razak pamwe nemudzimai wavo kuti vasabude munyika. VaRazak nemudzimai wavo vanga vachifanira kuenda kuJakarta nhasi. Kurwisana pakati pemauto eSomalia nechikwata cheAl-Shabaab kwasiyane ngo 13 dzechikwata cheAl-Shabaab dzafa. Izvo zvabudiswa nevanoona kurwisana uku pamwe nevakuru vakuru muhurumende. Zuva rimwe chete kubva pasi pose pachirejedza zuva revatori venhau kuti vashande vakasununguka, hurumende yeBurundi yakarambidza Voice of America kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Izvi zvakaitika kwasara gumi remazuva kuti vanhu veBurundi vavhote panyaya yokubvumidza mutungamiri wenyika kuti awedzere makore ekutonga. Kanzuru yeBurundi inoona nezvekufambiswa kwemashoko nenhefenyuro yakapomera Voice of America neBritish Broadcasting Corporation mhosva yokutyora mitemo yekutepfenyura uye kuita zvisakafanira. Kanzuru iyi yakayambira Radio France International kuti isaita nhefenyuro dzemanyepo kuti hurumende yeBurundi ichashungurudza avo vanovhotera kuti mutungamiri wenyika asabvumidzwa kupamidzira mamwe makore ekutonga. Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett vanoti Voice of America inoshamiswa zvikuru nezvakaitwa nehurumende yeBurundi, vachiti vanhu vazhinji vanotarisa kuVoice of America kunzwa nhau neruzivo zvisina kwazvakarerekera. Saka kurambidzwa kutepfenyura uku kunodzivirira vanhu veBurundi kuti vasanzwa chokwadi panguva yavanoda kunzwisisa zviri kuitika. Nepfenyuro yeVoice of America icharamba ichinzwikwa mundimi dzeKirundi neKinyarwanda paShortwave uye paInternet nepaFM. Umwe wemagavana ebodhi rekutepfenyura reVoice of America vaJohn Lansing vanoti nepfenyuro yeFM ndiyo inodiwa neruzhinji muBurundi, naizvozvo bodhi ravo rinomira nevanhu veBurundi richivapa nhau dzechokwadi. VaLansing vanokurudzira mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza kuti varege Voice of America ichitepfenyura semazuva ose. Bazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti America inokurudzira kuti vatori venhau nevatepfenyuri varegedzwe vachiita basa ravo vakasununguka. Zvakaitwa neBurundi zvinogumbura uye America yasvisa chichemo ichi kuhurumende yeBurundi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai aimbova iye murwi wehondo yerusununguko uyezve aimbova iye mudare uyezve pari zvino ari kuita iyo mabasa ekubatsira madzimai. Tiri kutaura nemudzimai uyu panguva iyo nyika nepasi rose vari kutarisa zuva remadzimai reMother's Day richange richirangarirwa mangwana.
Ine ndinonzi Margaret Dongo, former member of parliament weHarare South.
Mungati imi madzimai vakarwa hondo yerusununguko vari kuremekedzwa here munyika pari zvino?
Ndoshushikano yatinayo madzimai mazhinji akarwa rusununguko rwehondo. Hatina kumbofa takapiwa ruremekedzo rwakakodzera rwatinofanirwa kunga tinarwo. Ndosaka muchiona madzimai mashoma akarwira rusununguko ari muzvigaro zvakati kwirirei. Vashoma uyezve vari kana mudare reparlamendi vashoma vari kuplay an active role even in private sector kana mumabhodhi. Vazhinji vacho vachiri kungotambura.
Chii chiri kusaka kuti zviitike zvakadai?
Kungoita kuti takaita vanhu vane makaro, varume vakanga vaine makaro, vasina kukoshesa kuti madzimai akaitawo bandiko ripi. Ivo vaizviziva kuti madzimai nevarume vakaita bandiko rakafanana. Kuhondo kwanga kusina kuti mukadzi kana kuti murume. Kana kunzvenga mabara, papasina mabara ainzvengwa epurasitiki emadzimai aiwa. Mabara anga akangofanana, kutrenwa kwataitwa kwakangofanana. Asi zvakatonditambudza ini patakabva kuhondo tichiona kuti madzimai akanodzoserwa kumakicheni kwavo kuti vaite mahousewife vanenge varohwa. Vamwewo vangotetereka vakadaro. Saka vashoma hapana kubvira pagara tiswa program kutanga nekutanga. I think ndopatakakanganisa ipapo.
Takatarisa zuva reMother's Day riri kurangarirwa mangwana. Chimbotipewo nhoroondo yekuti imi amai venyu zvii zvavakakupakuriraiwo semusikana zvamakazoona muchishandisa pamakaenda kuhondo uyezve kuzodzoka muchiita zvekushanda semudare nezvimwewo.
Ndinototi mai vangu was a mentor. Ndiye munhu akandiumbiridza kuti ndisvike pandiri panapa. Ndo vakandiumbiridza kuti ndive nesimba randakava naro nekushinga kwandakaita nguva yehondo. Mai vangu vanga vari mushandi, vanga vari munhu aishandira mhuri yake, munhu aigona kuriritira mhuri yake. Vanga vasina kumirira baba kwete. Ivo pachavo yanga iri nhengo yaiziva kuti vana vangu vanoda kuenda kuchikoro. Nguva yaSmith zvinhu zvava zvakaoma. Asi mai vangu vaiita zvese. Vakatanga vari mistress aiticha vana vechidiki Merera kumolder Mutare Mission. Vakabva ipapo baba vakati hamuchasenzi, handidi mukadzi anosenza. Asi vakakwanisa kuti vaite chiorder chavo chezvimabhasikoro chavaitengesa maswiti nezvese kuitira kuti vabatsire kuriritira mhuri yavo. Uyezve vairima yainzi naSmith Stringbend Plowing. Zvese vaingoedza chese chavanogona kubata. Chavaida ndechekuti vaida kuti vana vavo vadzidze vaende kuzvikoro. Naizvozvo isu mumba medu tese takaenda kumaboarding schools.
Mazwi api amungade kupa mamwe madzimai akateerera pari zvino takatarisa zuva irori reMother's Day?
Mother's Day yakakosha. Ndoda kuitaurira kune avo vane rombo rakanaka rekuti vachinana amai vavo. Nekuti inini mai vangu vakashaika kuduka kare. Ini ndiri kuti mufunge zuva iri rakakosha. Munozongoona kukosha kwaro kana mai vasisipo. Mai vanozvipira pane zvakawanda kuti mwana abudirire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwawo nemapato ezvematongerwo enyika mukuona kuti vakaremara vapindawo musarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa dzekutsvaga vachamirira mapato iwaya musarudzo dzichaitwa gore rino. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaKuchera.
Ndinotenda makadii.
Aiwa tiri vapenyu. Nhasi vaKuchera tatitimbotarisa urongwa hwemaprimary ari kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika umu. Imiwo muri kuona here vakaremara vari kukwanisawo kupiwa mikana yekukwikwidzawo musarudzo dzemaprimary kuti vazomirirawo mapato avanenge vachishanda nawo?
Ndinoona kuti mapato ezvematongerwo enyika emuno asati akukwanisa kuzvipikira kupa mikana kune vanhu vakaremara kuti vange vachivamiririra. Zvichiri kunetsa, tinoona kuti vanoda kutora vanhu vakaremara sevanhu vakangomirira kupuwa, sevanhu vakangomirira kuvhota, kwete samakandidati. Saka tichiona kuti mapato anenge achivimbisa zvaanovimbisa, asi pakupera kwezuva kuti zvizoitika pane mutoro nemutauro.
Saka imiwo semasangano anomirira vakaremara, mune zvamuri kuitawo here kushanda nemapato ezvematongerwo enyika yaya kuti vawanewo ruzivo yatingati awareness pazvichemo zvenyu?
Inyaya yatakatanga kutaura kare nemapato ezvematongerwo enyika, vachiita sevanonzwisisa nyaya yatirikutaura. Asi tinozongoshamisikawo kuti panozobudawo malist, tinoona kuti vanhu vakaremara dzimwe nguva vanenge vasipo malist yavo kana kuti vanenge varipo asi vasina kupiwa mukana yakaenzanirana yekuti vange vari makandidati. Saka inyaya yekuti tinenge tichingoshanda nezvemapato ezvematongerwo enyika, asi tichida kuti zvizivikanwe nepasi rose kuti tinosuwa zvikuru nematanho ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachinzwisisa kuti vanhu vakaremara vanodawo kunge vari makandidati vachizvimiririra mumatare angava ekanzuro, ringava reparamende, ringava resenati.
Asi mune vakawandawo here vanga vachitarisira kuti vangangokwikwidzawo musarudzo yemapato akasiyana siyana?
Nekuda kwekuvharirwa panze vashoma vakaratidzisa kuti vaya vanodawo mukuhwengeredza kwedu kwatakaita nekutsvakurudza kwedu kwatakaita, havadariki 20, havadariki 20, vaida zvigaro. Vamwe vatoma vakakwanisa kupindawo kupfekera mapuraimari ezano. Tine tariro yekuti tinongova tiri kuitwa neMDC vamwe vachakwanisa kunge varimo, asi hwengeredzo yedu inoratidza kuti havadariki 20.
Munotarisirawo here imi kuti kumapato mamwe asarawo ari kunzwa muchikurukura pano zvinogona kuti vashandure pfungwa dzavo?
Panokwanisa kuitika kuti panokwanisa kuitika shanduko yepfungwa, asi hationeri shanduko yakakura chaizvo inokwanisa kuitika panguva dzinedza. Vakatoendesa mazita, vakatoendesa, vakatotorwa, vakatotorwa. Saka kwangosara kuti tizonzwa vanoshambadziwa mazita nemamwewo mapato asara kuti ivo vanenge vachionawo senyaya yachona.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaKuchera kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda mugare zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna vaMasimba Kuchera, vanove mukuru wesangano revakaremara reCenter for Disability and Development. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 0, Triangle 0, ZPC Kariba 1, Mutare City 1, Yada 0, Highlanders 0, Blawayo City 2, Shabani 0, Harare City 1, Naturat 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Togozani Kupe yaparura gwaro yaro yeremanifesto, bato iri richimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro vevaimbova varwuri verusununguko vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANUPF musarudzo ichatwa kuNorton. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Mangwanani. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.